mutevedzeri wemutauriri wecpc vaosalo siziva vati mashoko ekuti vabude mubato remdc zviri pamutemo mashoko asina musoro sezvo mutemo uri pachena kuti munhu anenge ave nhengo yerimwe bato anobva atorega kuve nhengo yemdc
ndosaka vachironga nyaya yekuti mamd wedu mutemo uri kiri munyika muno hatingaseri takudzidzisa vakomana nevasikana nyaya dzemutemo kuti mutemo uri kiri kuti kana munhu wajoina mepatiyoipo automatically resign from the other party plus hatingaseri nyaya idzozo mdc nemamdc nezvechinja isi part of our past hatisiwo ikoko zvavanoita koko ndezvavo
izvi zvatsigirwa nasachigaro wetriple c mudunhu remasenaland west varalph magunje avo vati nhengo dzavo dzakabuda mubato remdc nekusapinda mumisangano yebato iri kubva mugore ra2018 kusabhadhara mari yekuva nhengo kwemakore matatu uye kuve nhengo yerimwe bato sezvavakaita
ukasabhadhara masubscription fees ako consistently membership yako ndoyatamburwa ipapo zvisina notisi ende vazhinji vari kutripusi hatisingabhadhara masubscription fees ndinodavira kuti vana mwanzorana mashakada vakaita mamiting ano pfuura matatu isisu mamitings vayo hatingambotamboita atende kana manemiting bumbiro repati remutemo repati rinotaura kuti izvo kana usina kuda atende mamiting matatu zvakatevedzana membership yako inomba yaparara.
Asi mutauri wemdct vawitness dhuve vati vari kuyambira nhengo dzetriplec kuti dzibude mubato ravo zviri pamutemo kwete kuti vazoyeuka bakuvanayiwa vave kuzovadzinga zvakare muparamende nemumakanzura kana vakunda. Vadhuve vati bato ravo rine ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinotaura mutemo webato nokudaro nhengo dziri kuzviti ndedzetriplec dzisazochema mune ramangwana nekuda kwenhar dzadzo.
Chandingangode kutaura panyaya iyi pari zvino ndechekuti vanozviziva wani vanhu ava kuti hatiwanzovhure muromo kutaura mazwi anodonha pasi achinhongwa nehuku zvikuru sapanyaya dzine mutemo mukati. Ukaona tataure chinhu taziva kuti mutemo wedu unofamba sei nhengo yebate tirege kuramba tichingonyasisana tichingozuzurudzana takubvisana muzvinzvimbo munhu ambopinda. Vanhu ngavazive kuti constitution yavo vanoitevedzera zvizere kwete kunyembera kudzungaira.
Nyaya yekuvhomorana pazvigaro yakatanga apo bato remdct rakadzinga nhengo dzemdc alliance muparamende nemumakanzura richiti inhengo dzaro dzakanga dzasiya gwara remusangano. Ndakamira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.